Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri chikunguru 11 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ivo vachitaura vamwanaka vanoramba mhosva iyoyi yekuuraya mupurisani kuti vanotiwo vanga vasipo pakaitika mishonga iyoyi vatengesi pakazofa mupurisani vanotiwo vanga vari kuchekutu.
Gweta riri kumirira nhengo yeMDCT yakasungwa ichipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mukuratidzira kwakaitwa muZimbabwe inoti hapana umbo hwekuti ndiye akapara mhosva yaari kupomerwa iye.
Kana paine apo paunofunga kuti tinokwanisa kunge tichigadzirika vadzoke kwatiri vatiudze kuti apo panogadzirika mukudai mukudai mukudai, tiitarise zvandataura kuti kumamisha vanhu vanogara kure nakure, mumadhorobha vanhu vakabatana.
Zeki inoti yakaisa nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzakawanda mumaruva sezvo vanhu vachigara kure nekure.
That is our agreement. Every party must generate my candidates. Ayo, ainozonopa kudare. Dare rozochuza kuti aiwa. Vatoro ndio ndovachamira kumwenezi. Maimsipa ndovachamira kumabvuku.
Bato rePDP rosarudza dzimwe nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dza 2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare anonzi apomera zvakare dzimwe mhosva mbiri kuna vaBarnabas Mwanaka avari kutongwa neimwe mhosva yekuuraya mupurisa mukati meguta reHarare musi wa29 Chikumi gore rino. Gweta riri kumirira vaMwanaka ava nove vechidiki vebato rinopikisa reMDCT vatonderai Bhatasara vanoti vaMwanaka vave kupomerwa zvakare mhosva yekurova mupurisa akavasunga pamwewo nekuvhiringidza kushandiswa kwemutemo. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana pamhosva mbiri itsva dzavari kupomerwa idzi. VaMwanaka vakasungwa nemugovera vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vatokumaupiri mumhirizhonga yekuratidzira kwakaitwa nevanotengesera mumigwagwa pedyo nemuzinda weMDCT weHarvest House muHarare. Vakamiswa pamberi pedare nezuro vakanzi vadzoke kudare musi wa24 mwedzi uno. Asi gweta ravo vaBhatasara vanoti nhasi vatotsvitsa magwaro kudare High Court kuti vakwanise kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. VaBhatasara vanotiwo vaMwanaka vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi vachiti vakanga vasiri muHarare musi unonzi wakaurayiwa mupurisa uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Mr. Mwanaka vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa. Chinova chiitiko chakaitika musi wa29 June 2017. Ivo vachitaura vaMwanaka vanoramba mhosva iyoyi yekuuraya mupurisa nekuti vanotiwo vanga vasipo pakaitika mhirizhonga iyoyi yevatengesi pakazofa mupurisa uyu. Vanotiwo vanga vari kuchegutu uko kwavakanga vaenda nasahwira wavo kunoviga mbuya veshamari yake.
Asi tinonzwa kuti mudare mapurisa akazivisa kuti pane umbo hwekamera kana kuti CCTV inonzi yakaona zvese zvakaitika. Ichokwadi here?
Nyaya iyo takaionawo mumapepa atakapiwa kuti ekuti ivo vanoramba kuti Barnabas apiwe bail nekuti vanoti ivo pane humbo hwakawanda huchaita kuti azowanikwa aine mhosva iyi, chaita kuti apiwe mutongo wakareba. Zvinova izvo zvavanofungidzira kuti zvinoita kuti akapiwa bail atize. Chimwe chechinhu chavanoti vanoda kuzoshandisa ndiyo inonzi CCTV. Isusuwo Saka nyora samba tiwa kumbira kuti vatipe kana kuti tikwanise kuona CCTV iyoyo yavanoti nemufananidzo inoratidza Barnabas achipara mhosva. Nanhasi hatisati tapiwa. Officer in charge vanongoramba vachiti vachatifonera vachatifonera nanhasi hasati vatifonera.
Tinonzwa kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi vakauraya mupurisa vanhu vanotengesa mugwagwa. Ivo vamwanaka mumwe here vanhu vanotengesa mugwagwa?
Vamwanaka havatengese mumugwagwa. Vamwanaka ndicha person wekumbare district wemayouth AMDC uye munhu anozvishandira ega asi havaita zvekutengesa.
Munofunga here kuti nyaya iyo yavamwanaka inga vane chekuita nezvematongerwo enyika?
Ndinodayira kuti ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti pavakasungwa vamwanaka mupurisa akavasunga akavataura kuti iwe ndiro kuziva uri munhu weMDC. Saka ndinoda kukudzidzisa chito. Ndopavakatanga kukakavadzana vachibva vatosungwa ipapo ndokuendeswa kumapurisa kucentral. Ende pavaiendeswa ipapo vanotaura kuti vairohwa nemapurisa akavasunga ivayo. Saka ini ndinoti nyaya yacho ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti nyaya yakatangira pakuti uri munhu weMDC. Nhasi vatora mwanaka vakamupomera dzimwe mhosva mbiri. Yekutanga ndeyekuti anonzi akarova mupurisa neimwe yekunzi obstruction or defeating the course of justice. Achinzi airambidza mupurisa uyu kuti aite basa rake rekuisa maspike pamotikari dzinenge dzichida kutiza.
Vanga vari vatonderai Bhatasara Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vaBarnabas Mwanaka vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti nhasi vazivisa kuti vave nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato ravo musarudzo dzegore rinouya panguva iyo pari kuitwa nhaurirano dzemapato anopikisa kuti aedze kuumba mubatanidzwa wemapato uchamisidzana nezano PF pachaitwa sarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita muHarare nhasi nenhengo dzakasarudzwa munharaunda dzakasiyana-siyana dzenyika kuti dzimirire bato ravo musarudzo dzeparamende dzichaitwa gore rinouya, vabiti vati bato ravo rakazvipira kushanda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi. Vabiti vati vave nenhengo zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% dzichamirira bato ravo musarudzo, kunyange hazvo vachiti vachiri munhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekuumba mubatanidzwa.
Chataunganira panapa taunganirana nenyaya yekuti izvo ngatizadzisei zvatakawirirana kumandeo, ende kumandeo takati ngative nengano idzva panyaya yeopposition politics in Zimbabwe. Let's have a rebirth and a renewal.
Vamwe vadomwa vanosanganisira vanotevera vatatenda Chigwada kuHarare South, Evelyn Masaiti Mavuku, Moses Manyenga Vana, Highfield West, Linda Masarira, Harare Central, Tarisai Musurudzwa, Epworth, Va Williams Madzimure, Kambuzuma. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mupepeti webepa nhaure The Observer vaBarnabas Tondlana vakorokotedza vabiti nekukwanisa kuwana vanhu vanovatevera.
Ndichitarisa chirongwa chaitwa navabiti ichi, tinovacongratulata kuti vane vanhu vakawanda vavakwanisa kuwana vanokwanisa kuvamiririra mumaconstituency dzari muno 105 people, havasi vanhu vashoma.
Vabiti vati sarudzo idzi dzisati dzaitwa hurumende inofanira kuona kuti mitemo yose inobata sarudzo yavandudzwa, uye commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yavandudzwawo zvakare.
Chinhu chatikwadza stereki chekudai mari atibatsira kuti tisote then tenge tisina dambudziko inyaya yekuti zeki yacho haisi independent.
Mashoko avabiti aya anouyawo apo sachigaro wezek amai Rita Makarau vari kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzokwanisa kuvhota sezvo pasina mutemo unovasungira kuti vape mukana kune vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
We'll be right back. Mukuisa chigaro we Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vakaendesa nzvimbo dzekuvhotera dzakawanda kumaruwa kwete mumadhorobha nenyaya yekuti vanhu vari munzvimbo idzi vanogara kure nekure. Asi vanopikisa vari kushora sangano reZEC vachiti riri kuda kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vanotsigira bato rezano PF vakwanise kunyoresa kuvhota, asi vari mumadhorobha vanofungidzirwa kuti vanotsigira mapato anopikisa vachishayiswa mukana wekunyoresa kuvhota. ZEC inoti inoda kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe kuti vakwanise kuvhota. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Makarau.
Ndinochekesa kuti isu murongwa hwedu nekuongorora kwatanga taita takaona nzvimbo dzemumadhorobha dziri nzvimbo dzinongati dziri compact, dziri padhuze nepadhuze, sekuti tikaisa mushina mumwe chete panzvimbo imwe chete unokwanisa kutinyoresera vanhu vakawanda kushura mushina yatichaisa kumamisha, nekuti vanhu kumamisha nekumaresettlement areas vari kure nakure. Saka mushina wedu uchanyoresa vanhu vashoma uri ikoko. Ndosaka tanga takaisa mushina yakawanda ikoko nekuda kwekukura kwenzvimbo dzemarural areas nemaresettled areas. Mudhorobha mushina mumwe chete unototadza kunyoresa vanhu vese vanenge vakautenderedza. Asi takanzwa zvinyinyuto zvakabva kumapolitical parties kuti kudai pane zvimwe zvatingadai takakanganisa tisina kunyatsoongorora. Saka takavakumbira kuti ivo vangeni vaine mukana wekuti vanonyatsonotarisa zvakare distribution list yedu yatakaita. Kana paine apo paunofunga kuti tinokwanisa kunge tichigadziridza, vadzoke kwatiri vatiudze kuti apo panogadzirika mukudai mukudai mukudai. Tiitarisa izvo zvandataura kuti kumamisha vanhu vanogara kure nakure, mumadhorobha vanhu vakabatana. Nzvimbo dzekumamisha provhinsi yega yega ndingatasese provhinsi yakaita Midlands, kana tichiitarisa kwainobva nekwainogumira munoona kuti pane nzvimbo yakareba. Asi tikatarisa Harare semuenzaniso munoona kuti iprovhinsi iri pachinzvimbo chidiki diki hongu ine vanhu vakawanda, asi iri pachinzvimbo chidiki diki. Mishina yedu inoshanda zvakanyanya muHarare kupfuura mishina yatinoisa mumaruwa nekuda kwekuti muHarare mune vanhu pachinzvimbo chimwe chete vakawanda kupfuura vari kumaruwa.
Takanzwa vamwe vakapinda mune mumwe musangano wakarongwa neZEC vachiti havaone mushina weBVR uchikwanisa kushandiswa nekuti nguva yafamba. Pada Zimbabwe ichadzokera pakushandisa gwaro rakare. Munotiwo kudii apa?
Tinoti ngavarege kunyunyuta havo. Isu kumakuronga kwedu tiri kuona zvichiita chaizvo izvo kuti panosvika Desemba tinenge tapedzisa kunyora vanhu vese. Taakuvapa yatinoti provisional voters roll yachashandisa 2018. Yatenge tabuda kuti vachitarisa vaone kuti pane zvatakanganisa here, pane vamwe vanhu vataisa here muvoters roll vasingafanirwe kunge varimo, pane vamwe vanhu vakanyoresa here vatisina kunge taisa muvoters roll. Isu tine vimbo zvachose kuti 2018 tinenge tine voters roll itsva.
Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Banga reStuart Bank rinoti rambomira kupa vanhu mari yekubhadhara kunepfenyuro yemulti choice, richiti harina mari yekunze sezvo munyika muine dambudziko rekushomeka kwemari. Mabhanga ose emunyika adzikisa zvakanyanya uwandu hwemari iri kutorwa nevanhu kumabhanga pazuva kusvika kumadhora makumi maviri kana matatu kune mamwe mabhanga. Mumashoko kuvatori venhau, bhanga iri rati sezvo mari iri shoma rave kuda kuendesa mari kune zvinhu zvakakosha nekuda rourongwa hwekubhadhara DSTV hwambosendekwa parutivi. Nyika zana nemakumi maviri nembiri mukupera kwesvondo rapera dzakabuda nechisungo chekurambidza zvombo zverudzi rwenuclear pamusangano wakaitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York, uko nyika imwe chete yakapokana nedanho iri uye imwe chete yakasapinda musarudzo idzi. Nyika pfumbamwe dzinozivikanwa sedzine zvombo zvenuclear dzinosanganisira America, Britain, Russia, China neNorth Korea dzinonzi hadzina kupinda mumusangano uyu. Sangano reWorld Council of Churches nderimwe remasangano akazvimirira agara achishanda nedzihurumende mukuda kuona kuti mutemo uyu wabudirira. Nhengo yesangano reWorld Council of Churches yakabva kuZimbabwe vamasimba kuchera ndemumwe wevanhu vakanga vari pamusangano uyu kuNew York. tavabata kuti tinzwe zvakabuda kumusangano uyu.
Conference ngairipo apo nyika dzakasiyana siyana dzanga dzichitaurirana kuti vangaita sei kuti tibhane zvombo zvemanuclear weapons. Sokuziva kwenyu kuti zvombo izvozvo zvinokonzera kuparara kwezvinhu zvakawanda. Saka dzanga dziri hurukuro pakati penyika dzekuti tingapedza sei dambudziko rezvombo zvemanuclear. Saka isu tanga tiriko kusvika kukurudzira nekukokera nyika idzi kuti dzinge dzichikwanisa kuuya nechisungo chakasimba chinoenderana nekubhanwa kwemanuclear weapon.
Zimbabwe inopinda papi panyaya yezvombo zvenuclear vakuchera kuti imi munge muchizonopindawo musangano?
Zimbabwe tingangoti necontinent yese yeAfrica vakawirirana kuti zvombo zvakadaro vanga vasingadi kuti zvinge zvichiuyawo munyika dzavo uye zvinge zvichitestwa munyika dzavo. Saka ndo panopindawo nyika dzakaita seZimbabwe kuti pachadzo hadzingavi nyika dzingazoita kuti dzive nezvombo izvozvo, asi vanazvo zvombo izvozvo vangangoda kuti vawane nzvimbo dzekuti vange vachitestera zvombo zvavo dzakafanana nana Zimbabwe netumwewo tunyika tudoko kwavanenge vachibhadhara mari kuti vange vachikwanisa kudini kushandisa. Saka ndo panopindawo nyika dzakaita sana Zimbabwe nana Africa.
Zvii zvamungati zvisungo zvakabudawo pamusangano?
Pakaitika nyika 122 dzakawirirana kuti havachadi kuti kunge kuchigadzirwa nekushandiswa zvombo zvemanuclear. Asi nyika dzacho dzine manuclear weapons hadzina kukwanisa kupinda mumusangano uyu. Nyika dzakaitawo sana America, nyika dzakaita sana Britain, dzakaita sana Russia.
Saka zvisungo zvinozoshanda sei kana ivo vasingapindiwo misangano iyi?
Tingangoti iwork in progress kana kuti process yatinenge tichida kuti inge ichifambira mberi. Nadzowo nyika dzachona dzinenge dzichizokwanisa kuona chiedza. Zvamunoziva kuti imbwa hadzisvinurirane pamwe chete.
Vanga vari nhengo yeWorld Council of Churches vamasimba kuchera vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union nhasi rarumbidza chirongwa cheCommand Agriculture richiti chirongwa ichi chakaita kuti nyika iite gohwo rakanaka chose mwaka uno. Asi rati rinosvisvikana kuti hapana urongwa hwekuti chirongwa ichi chichaenderera mberi kwenguva yakareba zvakadii. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZFU Paul Zakaria vaudza maseneta ari mukomiti yezviga zveUnited Nations zvakanangana nenyaya yebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals kuti varimi vakawanda munyika vainge vaderedza mabasa ekurima nekuda kwekushaya mbeu nefotireza, uye chirongwa ichi chakabatsira zvikuru nekuvapa zvikwanisiro izvi. Vati nekuda kwaizvozvo nyika yakawana gohwo rakanaka zvikuru zvisati zvamboitika kwemakore.
Tinoona kuti kana kuri kuzvakaita sechibage nemasmall grains tasa pamwe chete gore rino 2017-2018 season tine 2.4 million metric tons zemaserials dziri kutarisirwa kuti dzichavapo. Tichiziva kuti nyika yedu kuti tisvike pakuti tapedza gore vanhu vachidya pasina watifane zhara tinenge tine tinoda 1.5 million metric tons.
Vatiwo chimwe chinofadza inyaya yekuti vese vari kutengesa chibage chavo kuGrain Marketing Board vari kubhadharwa nenguva.
Well, mwaka uno hatisati taona dambudziko. Vazhinji vari kubhadharwa, vari kuisirwa mari dzavo pamafoni, vari kupuwa mari dzavo dziri kupinda kana kumabhenki, vane mabhenki accounts.
VaZakaria vataura mashoko aya kunyange hazvo vamwe varimi kumashonaland west vari kuti GMB iri kuramba kutambira chibage chavo vachiti hachina kuoma zvakanaka. Uyewo vati chinodiwa kuti mabasa ekurima asimukire munyika kupa varimi mukana wekuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga vachitsigira mabasa avo. Vati pari zvino magwaro ari kupiwa vanhu nehurumende ema99 leases haasi kutambirwa sechibatiso une mabhanga. Izvo zvinoita kuti varimi vatadze kusimudzira mabasa avo.
Zviri kuitwa iko zvino hurukuro dziripo pakati peministry yefinance, reserve bank, ministry yelands nebankers association. Tiri kuti dai zvakasira izvozvo zvinodiwa namabhengi zviitiwe kuitira kuti bepa riya rigone kushandisiwa.
VaZakaria vange vakokwa nemaseneta kuti vazotsanangura kuti nyaya yechikafu yakamira sei munyika uye kuti vari kuita sei kuona kuti nyika yawana chikafu chakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9019 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru kumuzinda wemauto yeAmerica wePentagon vanoti havana humbo hunotsinhira mashoko ekuti mutungamiri weIslamic State Abu Bakr al-Baghdad afa. Mashoko aburitswa nemubatanidzwa wemauto uri kutungamirwa neAmerica anoti havakwanisi kutsinhira mashoko aya asi vanoimba kuti ndechokwadi. Sangano reSyrian Observatory for Human Rights riri kuBritain raburitsa mashoko nhasi ekuti rino ruzivo nezvekufa kwemutungamiri weISIS uyu. Nyanzvi munyaya dzebudiriro nekodzero dzevanhu dzinoti hadzione hurumende yeAmerica ichitungamirwa navaDonald Trump ichivandudza kudyidzana kwayo neZimbabwe pari zvino. Mutoro wedu wenhauta anonoka Wande anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUnited States, Assistant Secretary of State Steve Feldenstein, vanoti havafunge kuti zvinhu zvingasandudzwa zvakanyatsonaka muZimbabwe kana mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaRobert Mugabe vakaramba vari pachigaro. VaFeldenstein vanotizve vanhu vemuZimbabwe vane kodzero yokuronga kuti ndiani achazotonga nyika yavo kana vaMugabe vabva pachigaro.
Handione sekunge pane mukana wekuti zvinhu zvingachinje kana vaMugabe vachiri kutungamira nyika. Zera ravaMugabe rinotimanikidza kuti tichitange kuronga kuti achatonga nyika ndiani kana vabva pachigaro gore rino kana makore anotevera. Kana pave nemutungamiri mutsva, zvinokwanisa kuti kudyidzana kweAmerica neZimbabwe kunge kuchivandudzwa. Uyezve nyaya yekukandirana makobvu nematete mubato reZANU-PF inopawo kuti vanhu vatadze kunyatsoziva kuti vodyidzana sei nebato iri uye nehurumende.
VaFeldenstein vanoti United States inofanira kuramba ichibatsira nokutsigira vanhu vemuZimbabwe uye panofanira kuonekwa kuti pane siyano huru pakati pevanhu vemuZimbabwe nehurumende yavo. Takavabvunza kana vaine tarisiro yekuti hurumende yavaTrump pane zvayachasandudza here maererano nokudyidzana kwayo neZimbabwe.
Zvinonetsa kuti munanzwisise pamire hurumende yeAmerica panyaya yekudyidzana nenyika dzakawanda dzemuAfrica, nenyaya yekuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump havasati vatombosarudza kana zvipangamazano panyaya dzeAfrica. Zvinoitaita sekuti havana hanya nekudyidzana nenyika dzemuAfrica idzi.
VaTodd Moss veCenter for Global Development muWashington DC vanotiwewo kunyange zvazvo hurumende yeZimbabwe neUnited States zvisinganyatsowirirana, United States inofanira kuramba ichitsigira nokubatsira vanhu vemuZimbabwe panyaya dzokuwanikwa zvekudya uye kudzivirira mukondombera. VaMoss vanotizve kunze kwokuti hurumende yeZimbabwe yachinja zvakawanda zvinosanganisira mabatiro airi kuita vanhu uye mashandisiro airi kuita mari, havafunge kuti hurumende yavaTrump ichasandudza zvakawanda pakuchidzana kwayo nehurumende yeZimbabwe. Vakawedzerazve vachiti nyaya yavaitaidza mara avo vapfuudza makore maviri vatsakatika nenyaya yegukura hundi hazvifanirwi kumbokanganyukwa uye hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvigadzirisa nokukurumidza.
Resources provided to the government of Zimbabwe will not help ordinary Zimbabweans. If anything, they will entrench the regime that is responsible for the economic problems.
Kazhinji rubatsiro runopiwa vanhu veZimbabwe harusviki kwarinofanira kunge richisvika nenyaya dzehori. Dzimwe nguvawo zvinhu zvacho zvinotorwa nehurumende nechisimba. Kana nyaya dzezveupfumi dzisina kugadziriswa uye nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, handione paine kushanduka pamadyidzaniro anoita hurumende yeZimbabwe neAmerica.
VaMoss vanoti mafambiro ari kuitwa navaMugabe kunze kwenyika kunokanganisa matongerwo enyika uye anoita kuti gwara renyika rinenge rarongwa rirase nzira. Ndakamirira Studio 7 muno muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Vechidiki vemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNERA vanoti vacharatidzira mumigwagwa muguta reHarare mangwana vachishora kusafambiswa zvakanaka kwemabasa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. vechidiki ava vanoti kunyange urongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vavhote neuwandu huchifamba zvakanaka vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwezeke kutanga kunyoresa. Ngatinzwei mutungamiri mukomo weStudio 7 achikurukura nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvenera vaDavis Jr.
Tiri kubatana pamwe chete nevechidiki vose vanobva mumapato akasiyana. Tiri pamwe chete neMyZimbabwe neMDC Youth Assembly neMera Youth Forum kuti muzvare makarau ngaabude pachena. Kuti zvakamira sei mutsarudzo dza2018 nyaya yedu yekutanga ndekunyuta kuti gwaro rinotaridza kunogara munhu reproof of residence harivaniki kune vechidiki vazhinji zvakare kunyoresa kuvhota hakusati kwatanga nguva yacho yapera saka ndizvo zvinyunyuto zvatinazvo izvozvo zvikuru zvatiri kuti dai zvatanga basa iro ratanga kuitwa uye mitemo iyoyo yajekeswa kuti kunyoresa pacha kwevavhoti kutange zvakanaka.
Asi zeki iri kuti haisati yawana michina yekunyoresa vanhu ndosaka isati yatanga urongwa uhwu.
Isu tinoona kuti kunonoka kwebasa rekunyoreswa kwavanhu haisi dambudziko rekuti mari hapana asi kuti kukosheswa kana kuti kuva purairi hurongwa hwekuvhota. Naizvozvo isusu tinoenda kumatwits tichiisa pamberi pfunga yekuti zeki ngaikoshese kunyoreswa kwevavhoti sekungokosheswa kukuitwa zvimwe zvikamu zvehurumende. Saka nyaya yehondo iripo ndeyekuti ngavakoshese urongwa hwatakatarisana nawo 2018 vakaukoshesa zvakakwana zeki inowana zvikwanisiro zvayo nenguva uye zvirongwa zvayo zvinoitwa sekutarisira kunenge kwakaita ruzhinji.
VaDavis Jr. vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubatanidzwa wenera vachitaura namutungamiri mukomo weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi vazhinji paFacebook nepaWhatsApp vari kukorokotedza ivo chikwata cheMahorias mukutora mukombe kwachakaita kukosafa Castle Cup. Ngatimbonzwai kubva kune vatsigiri vedu vepaWhatsApp.
Ini ndinoitwa Epson Hofmashava ndiri kuno kuMozambique. Ndinoti go Warriors go. Mahorias aratidza kunyanzvi hwavo mushure mekuti kupodza maronda ezvaakaita kuGabon. Saka bhora mberi komana sandi chidzamura ndiyo uchatoramba uri mutungamiriri weMahorias. Dzamara wafa nekuti zviroto zvako zvinonyatsoenderera mberi hautinyadzisi. Thank you for listening.
Uku ndokunonzi kugona manje kugona kunenge kudada. Ndinonzi William Peter Kushamba.
Ndini madzibaba akatuwa. Ndinotenda kana Mwari apindira mukutora kwataita mukombe wekusafa zvazvichishamisa ichokwadi nechimiro kupurika kwakaitwa kochi wedu. Asi pasina izvozvo kasi vakomana vashinga vakasvika pakuzotora mukombe. Tinotenda chiti Mwari aiwa ndakudzwe. Tinoshinga ngoma mukurwadza asi chabudirira chete.
Kana vakomana vatamba bhora rinoradisa kudai vatora mukombe vahwina. Ndakasingafungira takatamba neZambia vakabudirira.
Kana musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa kuti nhasi kuchirongwa chedu cheLive Talk tinenge tichikupai hurukuro ichaitwa namutungamiri mukomo nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gweta riri kumirira nhengo yeMDCT yakasungwa ichipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mukuratidzira kwakaitwa muZimbabwe inoti hapana umbo hwekuti ndiye akapara mhosva yaari kupomerwa. Zeki inoti yakaisa nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzakawanda mumaruwa sezvo vanhu vachigara kure nekure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington, D.C.
amukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 11 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So the reason why we are saying we need a new
esinye sezizathu sokuba kungani sifuna kube ngabenhlanganiso ezimeleyo ezoqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka-2018 yikuba i-ZEC ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engasenelisi ukusebenza izimele.
Ibandla eliphikisayo le-People's Democratic Party, i-PDP, lethula amagama abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa luselusididile ingqondo, ngoba lowo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho le Harare leyo. So kuyakhombisa ukuthi livele yinto yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga.
Amagqwetha kamnumzana Barnabas Mwanaka, ilunga le-MDCT eletheswa icala lokubulala ipolisa, ayelandula leli cala esithi wayengekho eHarare kusifa leli polisa. Amasela enwele eziphothiweyo, ama-dreadlocks, asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-People's Democratic Party, i-PDP, umnumzana Tendai Biti, uthi ibandla lakhe seliqalisile ukukhetha abantu abazancintisa belimele kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma ngaphambilini komhlangano wethula abantu laba eHarare namhlanje, umnumzana Biti uveze ukuthi sebethole ingxenye yabantu abazancintisa esikhundleni sokudinga abameli bedale lephalamende lona elilamalungu angamakhulu amabili lechumi 210. Lanxa singenelisanga ukuthola wonke amabizo abantu asebekhethwe libandla le-PDP abalolwazi ngokwenzakalayo, bathi omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Masarira. Ubithi uthe inyathelo asebelithetheleli kalisoze laphambanisa imizamo yokumanyaniswa kwamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho. Wengeza wathi ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu, kumele uhulumende avumele abantu abavela kunhlanganiso ezifana le-United Nations, i-SADC, le-African Union bazebona ngokuqhutshwa kwalolu khetho. Uthe njalo i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, i-Zimbabwe Electoral Commission, kumele idilizwe ibunjwe kakutsha.
And part of the reason why we are saying we need a new election.
Esinye sezizathu sokuba kungani sifuna kube ngabenhlanganiso ezimeleyo ezoqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka-2018 yikuba i-ZEC ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engasenelisi ukusebenza izimele, isebenza ngokulandela okufunwa ngabebandla le-ZANU-PF.
Umbono kaBiti usekelwe ngumgcini sihlalo webandla lakhe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena othe kabayithembi i-ZEC.
Abe-ZEC vele kabasoze baqhube kuhle, ngoba siyakwazi ukuthi lo umkhokheli wabo wayelilunga le-parliamente ekhethwe ngubaba uMgabe ngokwakhe. So sibisibili asingeke sathi ngumuntu o-independent osimele yedwa, ngumuntu nje ozabe lokhu ethalaza ebuza kulaba abaphakathi kombuso ukuthi ngikuhambise njani, ngikhulume njani, ngiqhube njani. So mama lo kakhululekanga.
Unkosazana Mathibenga uthe njalo ibandla lakhe lizaqhubeka likhankasela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe lazo ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amagqwetha amela ilunga lebandla le-MDCT umnumzana Barnabas Mwanaka wetheswa icala lokubulala ipolisa, alandula leli cala esithi uMwanaka wayengekho eHarare lapho kwenzakala ubudlwangudlwangu kwabulawa uSergeant Tokmopiri. UMwanaka obesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokubulala lamanye amabili okutshaya amapolisa lokuvimba umthetho mhlaka 29 ngenyanga edluleyo eHarare lapho kwaqhamuka udlakela abaphila ngokuthengisa bekhonona ngokuphoswa kwameva ensimbi awokwenqabela izimoto ukuthi zingabaleki amapolisa ama spikes. Umthethwandaba uyavuma ukuba uSergeant Phiri wawa emoteni kodwa amapolisa athi uthe ewile umwanaka labanye abasekeli bebandla le MDC T bamgongoda ngamatshe. Elinye lamagqwetha kamnumzana Mwanaka umnumzana Tonderai Batasara uthi umwanaka wayengekho eHarare mhlaka 29 ezivakatshele eKaduma. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa uselusididile ingqondo ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi ivele into yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga. Singakhangela kunje nje sinomunye wethu uma engahama usejele oweGlenview 5 labana okuthiwa babulala ipolisa. Uma engahama wayengekho le Glenview yankhona wayesenkonzweni kule video etshengisa ukuthi usenkonzweni kodwa namhlanje useva 20 years egroupi yena engabulanga muntu. So izani sidinga izindlela zokuhlukuluza abalandeli bethu njengoba sonke siyazi ukuthi sesiya kukhetho. Lokho sokutshengisa ukuthi benzela ukuthi abantu baqalise ukwesaba ngoba ukuthi bazabotshwa la ngoba eselejele befele into abangazazi.
Manje pho nxa sikhangele kathesi ukubana ukhetho luseduzane likhangelela ukuthi kuzaba lezehlakalo eziningi ezinjena.
Izehlakalo lezi kasoze zishelakale ngoba sonke siyazi ukuthi izano isebenzisa ukuchaya abantu, ukwethusela abantu, ukuchisa imizi yabantu uma sebebona ukuthi bazadliwa kukhetho. Yiyo yodwa indlela abayanelisayo ukuthi bathole abakufunayo, befosa abantu ukuthi benze izinto abangazifuniyo. Bazaluqalisa sibili udlakela and kukhetho lolo luzayo udlakela ngkhona ngibona ngazani vele luzabe luphezulu ngoba uma seqalisile ubopha abantu bababophela indaba abangazaziyo abangazenzanga utshengisela ukuthi lapho esiyakhona ukuthi sebelungiselele udlakela. Ungakhangela futhi ama-border guards sebawavusile sebeqalisile ukuba trainer okusho ukuthi bazama khonoko. Kodwa zizalwane zaseZimbabwe lingethuseli ngabantu abalidlisa imbuya ngoluthi. Namhlanje labantwana abafundileyo abavele ema-university lathengisa izinkomo lathengisa izindlu lihlale ebhalwini ukuthi abantwana bafunde. Namhlanje abantwana basemgwaqweni bathengisa ama-juice card.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amasela enwele eziphothiweyo ama-dreadlocks asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. La masela adumela umuntu amgele ngodlakela lezinwele. UBenedict Nhlapho ukhuluma labeZimbabwe abalenwele eziphothiweyo bona abathi sebehambela evalweni sonke isikhathi ezidaladeni zala amadolobho.
Adlamalahla amasela enwele eziphothiweyo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa osekujiya beZimbabwe abaphothe inwele sebedlela evalweni xa behamba ezitaladeni. Lezi zigebenga zenwele eziphothiweyo zihamba zithwele izigelo lezingqamu zizingela abalenwele eziphothiweyo ezinde. Othathelwa inwele uyabanjwa atshaywe ngento thile emtshiya eqalekile. Qede lapho kusetshenziswe ingqamu loba isigelo ukumgunda inwele ngodlakela. Ngemva kwalokhu lezi zigebenga zicela enyaweni zinyamalale lenwele zakho. Besuka lapho baqonda kulabo abalungisa inwele eziphothiweyo. Nxa abazitshontshileyo kungezinde bazithengisa ngemali engafika amarandi azinkulungwane lamakhulu amahlanu 2500 rands. Iningi labeZimbabwe abalenwele eziphothiweyo abakhulumele Studio 7 bathi abasalugxobi kwezinye indawo kanti ke isikhathi esiningi sebegqoka ingwane loba bathandela ikhanda ngamalembu xa behambela endaweni ezingaphephanga emadolobheni la omabili. isizalwane seZimbabwe layo olenwele eziphothiweyo umnumzana Mcasisele Gwazagwaza uthi lobo yibusela lesihluku esingakhulumekeyo.
Bafuna wona lawo enyatural elifana nelami lona leli enginalo okusho ukuthi bathageta umuntu one threat elihle eselikhulile bakuvimbe bakubambe bakukhathe babalele ingakho lento bayibiza bethi cut and run ngoba fike bakukhathe threat babale futhi ikhanda kuseyinto ongahamba uyivikelele mhlawumbe ufihlile ukuthi bangakunqumi.
Omunye njalo ezimapho umnumzana John Dube yena uthi aluba amakhanda ayakhipheka aluba bachiya bewachwatikile ezindlini nxa bengena ezitaladeni lemalokishini emadolobheni la omabile.
Asokindaba ephahile leyo especially lapha etown kahle kahle abo sister sebebathathela lamarasta amarasta sakathengiswa boma 800 bekusho ukuthi irasta lakho lingakanani so abantu vele sebebamangangqinguzi vele kusela ngenyihle.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Maphaseka Mahlaletsi uthi ubesiyadinga iofisi thile edolobheni leFederneng wahlangana lendoda thile yazinikele kumsiza ukudinga leyo ndawo batheke ngokungena emkotweni waklinywa intamo wathi yoko. Uthe sephaphama esegelwe impabanga inwele sezimile nyawo. Omunye uthe lokushini leDurban wahlangabezwa ngabafana ababili bacela imali wathaka nayo. Eselibele omunye wamvayindela ngesibhakela ebusweni wathi diphansi laye wavuka esegelwe untswi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Ndimande uthi lokhu sekusenza impilo yabo ibe nzima kakhulu.
Ngoba ngingumuntu onama-threat kanje. Ngizwa ngishaya uvalo kakhulu ngoba sengiye ngayizwa kakhulu le ndaba. Ugcwele kakhulu endaweni ezifana nabokazi. Thola ukuthi uyahamba basifika baphula inwele zakho ama dreadlocks. Noma umfazi noma undoda kuyafana. It's a very risky thing ukuthi ube nawo ama dreadlock. Bakuphula la ama dreadlock ngodlame. Thola ukuthi bakhipha neskin sakho laphaya.
Umnumzana Gwazagwaza yena ukutaza ngitsho labeZimbabwe abalenwele esiphothiweyo abethekelela kwele South Africa labo ukuthi baqaphele.
Engakusho nje ukuthi abantu bananzelele kakhulu kakhulu abakazi abangosisi bengahambi kumnyama endaweni engathi zisithekile engathi zicashile ngoba kulapho abathageta khona kakhulu ikakhulukazi nje iHebron nedolobheni ngale phansi yikho lapha abantu abathageta khona.
Uhlupho ukuthi abazihluphi ngokubika lobugebengu emapholiseni njengoba kungelula ukudinga izigebenga lezi kanti ke lasenkantolo licala elimpica badala leli. Melestulo 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sixoxa ngokudingwa kwabazancintisa kukhetho njalo lokuvotela abakhethwe ngamabandla kumbe abazizimela bodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Iziphathamandla zomvikela kwelemelika ezePentagon zithi zingeke zapha isiqiniso sokuthi ngempela umkhokheli weqembu labalwa becatsha beISIS uAbu Bakr al-Baghdadi ufile. Kodwa bethi balethemba lokuthi lokhu kuliqiniso. Ababike ngemfa yomkhokheli weISIS yinhlanganiso yezokulondolozwa kwelungelo loluntu elesigodlo kwelebhilitane eSyrian Observatory for Human Rights. Ele Angola selilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa ngenyanga ezayo kuncwabakazi olokudinga umongameli ozathatha isikhundla esesithiwa ngumongameli Jose Eduardo dos Santos osebuse kweminyaka phose ngamachumi amane i-38 edluleyo. Amankampani angaba isilinganiso esingamachumi ayisikhombisa lana ekhulwini i-74% angaba esebunzimeni ngenxa yokuncintisana lamabhizimusi abaphila ngokuzisebenza lamabhizimusi amancane, kutsho impumela yocwaningo olwethulwe libhanga le-World Bank. leli bhanga ucwaningo oluthiwa Zimbabwe 2017 profile ngesilungu liveze ukuba amankampani amakhulu asethathelwa ibhizimusi ngamancane amanye angabhaliswanga kuhulumende ngokusemthethweni agoqela abaphila ngokuthenga bethengisa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni, iZimbabwe Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisane Ncube othi lanxa kunjalo udubo lokusilela kwemali luphazamisa amabhizimusi abo.
Hayi, kuba afekte kakhulu ngoba kula cash and abantu laba into zabo eziningi, abanye bayimporta lama suppliers abafuna cash up front, so ibusiness yabo isilo kakhulu kakhulu.
Kodwa ke sizwa kuthiwa abakhona abangani bayaphumelela lanxa kulobunzima obunje, ungasitshela ukuthi bakhona yini wena obazwe leyo?
Hayi, akule mbazwile kathesi ngokuphumelela ngoba mainly ama customers abo yiwo abafuna cash ngoba benikwa ama $30 $20 per week. So ukuthi umuntu aprefer ukuthi aqalise ukuyathenga izinto, uyaqalisa ukuthi umuntu agcina imali umbe for transport for kumbe for ezinye izinto. So kuya-affect i-business kakhulu kakhulu. Ngoba sike sazama lokuthi sikhulume la amabhenki, imali lezi abazi-chargeayo for ama-swipe machines, they are beyond i-means zabantu bona labo futhi.
Asithi ufuna ukuyadinga isikwelede ebhenki, wena uphila ngokuzisebenza, uyi-vendor, uyayithola yini imali?
Hayi, uyithola kuma-financial houses laba njengabo o-Micro King labo untu. Emabhenki hayi, balutshwani ngoba babefuna ama-collateral and abaningi abanawo ama-collateral akhona.
Bapha imali eningunganani?
Abanye sokudependa i-potential yakho, bayakunika maybe up to so ngokuthi kungikhona i-business yakho ukhule kunganani, babuya bezoyenza i-assessment. Abanye from $200 kusiyafika kubo 2000 lokukhula kwe-business yakho. Abanye bangikhona, hayi, ama-interest abo anzima ngoba babehambe ebantwini every day besiyacollect imali zangkhona.
Kahle kahle, ngawaphi amabhizinisi kumbe okuthengiswayo okungani kuletha inzuzo lezi nsuku?
Maybe kuma-local products kuba ngcono ukuthi ama-fruits lama-vegetables, but laba abanye ngoba thina sikhava i-cross-section yabantu abaningi. Kulama cross-border abahamba besiyawoda e-South Africa, besiyawoda e-Botswana, bayayithatha imali yangikhona sibe bezama ukuthengisa nge-eco cash, bezama ukuthengisa ukuthi batshintshele kumafoni abo labo, kodwa ukuthi bayithole imali yangikhona kube nzima kakhulu. Kodwa labo abathengisa izinto ezinjengezokudla yibo abangani bangconywana.
Udubo lolwana olwalukhona lokugijimisana lamapholisa kamanisipala selunjani lezi nsuku?
Hayi, ungani lungconywana kulezi nsuku udubo lokuthengisa lamamisipala. Kodwa nje i-disadvantage sebelayo ukuthi abanye abantu sebebuya from amadorobho sebebuya koBulawayo ukuzongcolisa lokwenza into ezijeneyo.
Sanxa likhangele indubo ezikhona, libona ungani zingaqedwa njani?
Izinto thina sibona ungani kungaba le-vending policy, ngoba uhlupho yikuba kulezi nsuku sile problem kuma-council officials ngoba kabafuni abantu aba-organize, ngoba kibo abantu aba-organize abayi-association abatholi inzuzo. So bafuna abantu labana ababezimele vote ukwenzela ukuthi babe le-corruption lezinto ezinjalo. So nxa kungaba le-policy yokuthi konkona kube lama-associations a-registered ukwenzela ukuthi konkona abantu bonke bebe-registered ukwenzela ukuthi bahambise iy'ndubo zabo, ngoba abanye baba lenhlupho lamapholisi, bangaba lenhlupho lamapholisi umuntu kakwazi ukuthi aqonde ngoba akakwazi ukuthi konkona kule association. So abe sebethatha i-advantage yokuthi hayi, njengoba engazi bebe sebemntwana sebemphatha kubo.
Sike sezwa udaba lokubana uhulumende ufuna ukuthi athathele umthelo ama-vendors. Kuhamba njani udaba lwe-tax lona?
Bebezama ukuthi ba-formalize informal sector, kodwa lathi sifakile ezethu izizathu ezokuba kuyini esihlangana lakho. Kodwa abasithembise khona yikuba asikayiboni imali, kodwa u-Minister of Finance uthe esefakile imali kuma-companies anjengabo-Setco. Abantu ade beregistile before mhla ka-30 June bazathola imali, kukhanya ngani ku-budget yakhe, i-midterm budget, uthe yena ufakile i-allocation yokuba abantu laba bathole imali zokuthi bathole ama-loan nge-interest encane.
lo ke umnomzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa izitaladeni iZimbabwe Upcoming Traders Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwavulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sikhangela imizamo enziwa zinhlanganiso zabasakhulayo ukubakhuthaza ukuthi babhalise njalo bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo abaphansi komanyano wenera baqoqa ukuthengisela iHarare kusasa besola iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokwehluleka ukuqhuba amalungiselelo okhetho ngemfanelo. Abasakhulayo laba bathi iZEC esiphuzile kakhulu ukuqala uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba njalo engowebandla leMDCT umnumzana Dube Munkombwe.
Ungakhangela from 1980 Zimbabwe ayizakibe nama-election acacileyo. So sidinayo ifuna ukuthi sifake ipressure iZEC ukuthi ibe kwazi ukuthi uhlelo abantu bambili olokhethwa lusolwabo ngolwabantu bonke alusoluhlelo lwezanu ngolwezimbabwe. And sifuna ukuthi imithetho ekhona kumele ibaleleke ikwanise ukubanjwa ngumuntu wokhotho eZimbabwe nokuntanga wonke ofuna ukuvota akwanise ukuvota.
Lithi lina iZEC siphuzile uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kodwa ithi kayika abelayo phela imichina yokubhalisa abantu lapha.
Hayi ngoba ayibona ayiba basitshela abantu ngoba you remember bona bathi bona bazaqhesha ngo-April ngathesa singena ku-August. So thina silandela iprogram ebatshela iZimbabwe ngoba yiba batshela i-national yonke ukuthi hayi sizaqhesha ukubhalisa abantu ukuvota njalo ungakhangela indlela esifuna ukubhalisa ngayo ukuvota siyo esiyijaleyo kumele kufundiswe abantu. Into esikhangelele kakhulu njengebandla leMDC ukuthi abantu bafundiswe ukuthi kuyini amele bekwenze kuyini amele bekutware umhlobo bani wokubhalisa ukuvota abaye bevota kangakanani. Ukubhalisa asikukhangeli kangako but into ekhona esiyikhangele kakhulu yilwazi lomuntu obele bhalisa ukuvota abe ne-confidence kwisystem yangkhona ngoba even la izanu ngoba even iZEC injeya kayikabi labantu abakwanisa ukwenza umsebenzi nalo.
Uhlelo lwenu lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise lona luhamba njani?
Uhlelo lwethu luyahamba sibili ngoba asilali sikhuluma sinje akula day yamahara kuprovince province by province ukuthi kubone ukuthi ngoba ama-district maningi ama-ward maningi ngoba thina sisekathesi njengebandla leMDC amandla siwahambise kuma-ward ngoba yikho kulabantu khona esimele sicacise kangako ukuthi ungakhangela ngake ngakutshongelelangebenye ilanga ukuthi sinobunzima obukhulu ngoba umntwana ozelwe ngo-2000 kathesi sekumele ahambe ayovota ngo-2018 sebeminyake ngo-18 kodwa nxa sikhuluma iZimbabwe yena kayazi esikhuluma ngayo ukuthi yake yaba iZimbabwe ekhanya yake yaba iZimbabwe emnandi yake yaba iZimbabwe elomsebenzi yake yaba iZimbabwe elamafutha akwanileyo isinkwe esikwanileyo.
Alo ke ngumnumzana Dube Munkombwe osakhulayo lelunga lebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Akesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lweMelika olubona ngezimali olu-Treasury Department solufakele izijeziso zenotho izizalwane zeChina ezimbili lamakhampani amabili akulelo lizwe adingele eleNorth Korea imali yokulungisa izikhali zohlobo lwe-nuclear le-ballistic missiles. Abafakelwe izijeziso lezi lugatsha lwe-Office of Foreign Assets Control kumbe i-OFAC bakhokela uSun Wei lo Li Hong Ri akade besebenza labantu lamabhanga befihla ukwenzela ukuthi banike imali iNorth Korea. I-OFAC ifakele njalo izijeziso lezi iDalian Global Company eyayihambisa impahla etshiyeneyo yephula umthetho weMelika lowe-United Nations.
Phezu kwalokho uhlangothi lolu luvumbulule ibhanga elibizwa ngokuthi iBank of Dingdong okubikwa ukuthi yephula isiqondiso somthetho we-US Patriotic Act ngokwenza okungalunganga okuhambelana lelizwe le-North Korea. Unobhala wohlangothi lwezimali umnumzana Steve Manchin utshele intatheli izindaba ukuthi iBank of Dingdong yayisebenza ngasese ukuthi ilizwe le-North Korea lithole imali eningi kakhulu emazweni amaningi akuqela elemelika yokukhanda izikhali zohlobo lwe-nuclear lama-ballistic missiles. Ukujezisa ibhanga leli kuzakwenza ukuthi iBank of Dingdong ingenelisi ukuthola imali kwelemelika lamanye amazwe. UManchin uthe lokhu akwenzelwa ukuthi kubhidlizwe ilizwe le-China njengoba befuna ukuvikela ilizwe lemelika. Uphinde wathi umongameli Donald Trump lomongameli Xi Jinping wakwele China sebekhulume kakhulu ngodaba lwe-North Korea bavumelana kwentweni eziningi. Uthe ilizwe lemelika lizimisele ukusebenza gadalala ukuthi limise okwenziwa lilizwe le-North Korea elidelela amazwe wonke omhlaba ngokufuna ukuthi lilungise izikhali ze-nuclear lama-ballistic missiles.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende welemelika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loPamela Nothando Bhulu owaziwa ngokuthi nguNomina osanda kwethula ingoma elesihloko esithi Don't Cry Africa. Okwamanje uNomina uhlala kwele Germany lapho asanda qeda khona izifundo zamabhizimusi.
Ngihlabela ingoma nje esile ngathi ya African touch. But ngizama ukubana lapho ngoba ngihlala ngapha eEurope, so ngizama ukuthi ngihlanganise amazwe wonke la emvela khona. So yikho mfuna ukubana nxa ngihlabela modern music ngihlanganise the African music ubana kube yimi mina njoba ngivela kulawo mazwe.
Yes, yabona lapha ke kuthiwa uhlabele R&B, kuzobuya i-pop, kuzobuya ke African sounds, jazz, Spanish and electro. Yini lokhu manje?
Yebo, azo mina ngani kuhlanganisa konke nje ngathi okay, Afropop, R&B, elama elements like ama African elements, it could be jazz, it could be whatever. I mean, it's African. Sifanguba sibe khona ingomeni zami.
Ule ngoma osanda kuyethula kathesi ethi Don't Cry Africa. Ako sitshele ngayo mama.
Yeah, ingoma leyo Don't Cry Africa ngayibhala nje ngesikhathi eminyaka ezadlulayo. Ngangacabanga ukubana ngiza release ingoma le. Iya encourage abantu ukubana abantu labo babone ukuthi hayi, nxa sibambene sonke siyakwanisa ukubana siyenze izinto zibe ngcono, sikwanisa ukuthi sizilungiselele abantu abethu in the future. So ngamonti ingoma le iyakwanisa ukuthi khona ikhuluma ngezinto ezenzakalayo nje emhlabeni, most specifically in Africa.
So ke akuyihlabele kancane.
Don't cry, don't cry, Africa. Just try, Africa. Your day will come, oh, we shall cry. Don't let it go, just hold on. Brothers and sisters, just keep on trying.
Lo ke nguPamela Nothando Bhulu ngobe sixoxa kuhlelo olwebulenjini lo Gibbs Dube Studio 7 kukhasi le-VOA Indebele. Okwamanje ke isikhathi asavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkokheli yebutho uXolo ibandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party i-PDP lethule amagama abazancintisa kukhetho lokudinga abalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.